Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri ndira 24/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zviri kuitika izvi kupererwa kwava munangagwa kutsvaga utano mugate, hino kuti hauwanikwe mugate ka. Ndosaka makuona gonda shaya niyo rinokumba nemarara. Ndosaka vakungonochero chavabata kunonga.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voshora kwavanoti kumbonyikidzwa kwenhengo dzebato ravo nehurumende.
Vazhinji vacho havateedzere mutemo iwoyo. Vanenge vasingaite mareports yayo, vanenge vasingaise even mafinancial statements avo ari audited kuti tizive kuti vari kusevenza zviri pamutemo.
Hurumende yokanzura maresinesi yamamwe masangano akazvimirira. Nyanzvi mune zveupfumi dzopa maonero akasiyana pamusoro pemashoko eRBZ ekuti yakakwanisa kubhadhara zvikwerete kumakambani akabudirira kutenga mari pamusika wemari yekunze kubva kubhanga iri. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vashora hurumende yava Emmerson Mnangagwa nekushungurudza kwavanoti iri kuita nhengo dzebato ravo nechinangwa chekuti bato iri risararame. VaChamisa vataura izvi pamatare edzimhosva kwanga kuchinzwikwa chikumbiro chenhengo dzebato ravo chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yadziri kupomerwa yekunzi dzakaita musangano usiri pamutemo dzine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekumbopinda mudare vachiteerera chikumbiro ichi, vaChamisa vati vaMnangagwa vave kutevera mutsoka dzevakambotungamira nyika vaIan Smith pamwe navaRobert Mugabe pakutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza vemapato anopikisa. VaChamisa vati izvi zvave kusvika pamagumo pachaitwa sarudzo dzegore rino.
Zviri kuitika izvi kupererwa kwavaMnangagwa kutsvaga utano mugate, hino kuti hauwanikwe mugate ka. Ndosaka makuona gonda shaya niyo rinokumba nemarara. Ndosaka vakungonochero chavabata kunonga, kunononga madhara etozviraramira achifamba mustriti kubudiriroko. Instead yokuti vanhu vasomudzirwe, vanhu vanokanganiswa, izvozvo zvinoratidza kupererwa. Asi kwa zvinorava kunopera, tinoziva kuti makata anoshura matero. So tachitaura vana Sikala vese, vana Chibaya vese vari kutambudzwa, vatungamiri vedu vana Machingauta, simbai, hakuna chinouya nyore. Nyuchi dzinoruma ndodzine uchi. Zvingarema zvingaoma, asi makata anoshura matero.
Hatinawo kwanisa kutaura nemutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Jaramba kuti tinzwe divi remutungamiri wenyika panyaya iyi, sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu anomira nemhosva yake mumatare pasingatariswe kuti abuda mbamani mudare. Magweta yavasungwa ava, avo vanosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta pamwe nemumiriri wemukobha mudare iri vaAmos Chibaya, akumbira dare kuti ripe vasungwa ava mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo, achiti hapana zvikonzero zvinonwisa mvura zvinoita kuti vasungwa ava vanyimwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Magweta aya ati vasungwa ava vanhu vari kushungurudzwa kuti inhengo dzebato reCCC uye hainganzii mhosva kuti vakaita slogan yebato ravo, sezvo nhengo dzeZANUPF dzichingoitawo maslogan ebato radzo pasina zvipomerwa. Magweta aya atiwo madzimai mazhinji ari pakati pevasungwa ava vanhu vane vana vari muzvikoro iro vari kuda kuriritirwa uye ati vamwe vasungwa ava vane zvirwere zvakasiyana siyana zvingangokomba kana vakaramba vari muhusungwa vasingaonekwe nachiremba vavo. Magweta aya aenderera mberi achiti hazvinganzi vasungwa ava vaive nechinangwa chimwe chete sezvo vakasungirwa panzvimbo dzakasiyana. Asi vachuchisi venyaya iyi avo vanga vachitungamirirwa navazebhedhaya bofu vati vasungwa ava vanogona kuvhiringidzana nevafakazi kana vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso sezvo vazhinji vavo vari vagari vemubudiriro mavakasungirwa vachiita musangano wavo. Vachuchisi vativo pane vamwe vanhu vane chekuita nenyaya iyi vasati vasungwa zvavati zvinogona kuita kuti mapurisa agonetsekana nekuferefeta nyaya iyi. Rimwe remagweta evasungwa ava vawilbert mandinde vatenda kuti vapedza kusvitsa chikumbiro chavo.
Magweta apedza kuadresa dare redu, magweta ehurumende vachakamira nematsiro vachiramba kuti vasungwa vese vatenderwe kubvisa mari yechibatiso. Isu taedza kupa zvikonzero zvinobatika zvekuti vasungwa ava vatenderwe kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Ataratidza padare kuti hapana mareasons akakosha, havanganyimirwe bheu vese pake zvavo, vane dzimba dzavanogara. Iyi haisi mhosva ingatyise yekuti munhu angatize kana mhondi chaidzo hadzisi kutyisa wani dziripo dzinenge dzabvumirwa kubhadhara mari yechibatiso. Uye zvakare tati havagone kunzi vangave chekuita nevamwe vafakazi sezvo vafakazi ava vasina kudurwa kuti ndevanani. Saka hatigone kuti vanzi vangazointafia namawitnesses asingazivikanwi.
Mutongi wedare Muzvare Yeukai Dzuda vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi nechishanu. Vasungwa ava vakasungwa vari kumba kwavamachingauta kubudiriro kwavanonzi vaiita musangano usiri pamutemo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa ava avo vanoti vaita musangano wekomiti yebato ravo yepresidential assembly vanoti havasungirwe nemutemo wemaintenance of peace and order act kutsvaga mvumo yekuita musangano sewavaiita kana usiri musangano neveruzhinji. Zvichakadaro kutongwa kwemumiriri wezengeza west muparamende vajob scala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 kwaenderera mberi nhasi mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaedmore runganga vachienderera mberi nekupa humbo kudare. Varunganga vaudza dare kuti havana kufambisa basa ravo zvakanaka mukuferefeta nyaya iyi sezvo vakanyora mastatimendi akasiyana siyana panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC nhasi rasvitsa gore raumbwa uye rinoti rakagadzirira kuumba hurumende inotevera pamwe nekuunza shanduko muZimbabwe. Asi vamwe vanoti hazvina kujeka kuti bato iri richakunda sei sezvo risina hwaro kana utungamiri mumatunhu ese emunyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vari kupara nezvakwanisa kuitwa nebato ravo pangopera gore vari parura.
Tiri kupemberera gore rimwe chete mukomana yelo, musikana yelo, kubva achitangwa 24 January takauya kunyika tikaparura mwana uyu tikati wavako mwana uyu anonzi Triple C. Asi hatisati tamuombeka kana kuti kulonja kunozikana munyaya dzematongerwo enyika. Saka tukufara kuti pagore iri mwana uyu wadadisa, wamwisa mvura pamaitiro ake, wakagona kutsuna kuma MP kusarudzo dzatakaita dziri 28, akaita 19 out of 28 takatsuna, kusanganisira mamwe ari kumaruwa kuna Nambulima kwaimbohwinwa kana tukwaibirwa nezanu PF takanobvongodza imomo tikanotora iri Triple C. Saka tiri kufara zvikuru, tiri kupemberera kubata kunoshamisa.
Vachamisa vatiwo
takwanisa kuzikanwa muregion musadak, takwanisa kuzikanwa kuAfrica mese muno, inongova Triple C yelo chete chete kwese maofisi mastate house ese anototidana. Tatiri kuinauguration kuLesotho, munoziva zvatakaenda kuinauguration kuZambia, takaenda kumainauguration kuKenya, takazongotoregera kuenda zvedu asi takokwa nokuti kwese kuti akuzikanwa.
Vachamisa vachema-chema kuti bato ravo riri kusangana nezvibinga mupinyi zvakawanda.
Tine kushungurudzwa kuti vana vasikala, vana vachibaya, vana machingauta maMP edu nevamwe vatungamiri machange champions edu vari 25 nevamwe 17 or so vekunyatsime vachine mhosva dzavari kupuhwa dzongopomerwa. Takaruzawo mamembers edu akashayika, vana Moblessing Ali, vana Mboneni Ncube vakabayiwa pamusangano nevezanu PF. Saka izvo zvinotirwadza nevari kusungwa vakawanda vari kushungurudzwa.
Vachamisa nevamwe vavo vakaumba Triple C gore rapfuura mushure mokusiyana nebato reMovement for Democratic Change zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court, uyo wakati Vachamisa vainge vapinda pautungamiri hweMDC zvisiri pamutemo. Asi vamwe vanopesana nemaonero ebato reTriple C vakaita savaPeaceful Sibindi vanoti bato iri rine zvinyekenyeke sezvo risina bumbiro remutemo uye utungamiriri hwakajeka.
Sekona kwangu Triple C inofangwe ine bumbiro remutemo rinoratidza kuti vanomirirei ende uye zvido zvevanhu vanozozvifambisa sei. Chimwe chege chipiri ndechekuti Triple C inofangwe ine mastructures, nekuti izvezvi hatisi kuziva kuti tongoziva kuti kuna Chamisa chete.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda misangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti Triple C yakarongeka uye inotove nehwaro, kunyange hazvo izvi zvisina kuziviswa kuvanhu vese.
Vanhu vaveopposini vari kuchinja mupaka, vari kuchinja from traditional zvatakajaira kuti ndiopolitics, vari kuuya nenew form of politics which is guerrilla strategy. The guerrilla strategy which was actually used before during the liberation struggle, after vaona kuti the enemy vavengi vavo vanoona mastrategies.
Pari zvino Triple C ine nhengo 10 dzeparamende, uyewo inoti ichakwikwidza musarudzo dzegore rino, asi inoda kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe kuti pave nesarudzo dzakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Hurumende inoti yakakanzura marezinesi emasangano mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 291 akatyora mutemo wePrivate Voluntary Organization Act. Asi sangano guru rinomirira masangano akazvimirira renon-governmental organizations kana kuti NANGO rinoti hapana nhengo dzaro dzakatorerwa marezinesi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo pomazima vanoti zvakakosha kuti masangano akazvimirira oga ashande achitevedzera mutemo.
Reason huru yekuti masangano akanzurirwe malicense awo nekuitwa deregistered inyaya yokuti pane zvinhu zvavanofanira kuendesa kuministry pagore rega rega. Vane mareports ecompliance avanofanira kuti vaise kuministry pagore rega rega. Zvino vazhinji vacho havateedzere mutemo iwoyo. Vanenge vasingaite mareports yayo, vanenge vasingaise even mafinancial statements avo ari audited kuti tizive kuti vari kusevenza zviri pamutemo. Mitemo yese iyi inotsanangurirwa kumasangano paanoregistwa. Avanopiwa zvavanosungirwa kuti vaite. Saka vaya vanenge vasina kunge vaita zvakadaro ndo vanozoonekwa vachiitwa deregistered.
Mamwe masangano akatorerwa marezinesi anosanganisira Willy Musarurwa Memorial Trust, Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Kariba Interdenominational Church, Zimbabwe Student Christian Movement, Women Institute, Karoi neMhangura Community Service. Mukuru wesangano guru rembatanidzwa wemasangano akazvimirira renango vaNSC Nyimai vaudza Studio 7 kuti hapana sangano riri mugungano ravo riri kutorerwa rezinesi.
Kune vagara vari kuoperatawo hatiwakudzira kuti varambe vachisubmita madhokumenti anodiwa kuti vange vachikwanisa kuramba makond contract avo kana kuti masedisted avo achibvumidzwa kuti vange vachiramba vachiita mabasa avo.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varejoicing gwenya, vanoti chinangwa chehurumende kuda kuchishidzira masangano anoshanda akazvimirira kuti vasachoropodze hurumende.
Kuda kungoita kuti vangochikidzira kuti masangano akamira ega anoita basa rinotsanangudza kodzero dzavanhu atye kuita basa ravo.
Izvi zvatsigirwa nemukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu, vanoti zviri kuita hurumende hazvisi pabumbiro remutemo mukuru wenyika.
Hurumende iri kuisa gokora kumapvo kuti pasave nemukana wekuti vanotsukunyuka.
Vamaguhu vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kuderedza uwandu hwemasangano anoshanda akazvimirira.
PVO number 1 ari private, number 2 ari voluntary. Saka kuhurumende iri kuedza kuti itsokotedze ikwane kuti icontrole space yecivil society.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainesi Faradza vanoti hurumende iri kungotevedzera mutemo uye vane magwaro avo akachena havafanirwe kutya.
Vese vasina chekuvhunduka havafaniri kuvhunduka. Avo vanovhunduka shuwa vhundukai muchabatwa.
Hurumende iri pakati kuda kupasisa mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira kana kuti PVO Amendment Bill iro rave mudare reSenate. Vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru nyaya yekuda kuvandudza bhiri iri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva redzidzo kana kuti International Day of Education. United Nations yakatara kuti zuva iri richerechedzwe musi wa 23 ndira gore roga roga. MuZimbabwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti vakazvipira kugadzirisa zvinhu munyaya yedzidzo uye kuti vana vaende kuchikoro pachena. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Robert Masaraure, vanoti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Isu muno muZimbabwe seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tichange tichirana an online campaign musi wa 24 January iwoyu yatichange tichiyeuchidzana macitizens kuti vazive kuti education is a public good yatinofanira kuramba tichimanikidza hurumende yedu kuti ikwanise kuisa mari yakawanda tichitarisa zvisungo zvakaita seinsion declaration tichitarisa zvisungo zvakaita sedaka declaration apo panosukirwa hurumende kuti tisange tichiisa mari in less than 20% of national budget kueducation. Tichitarisa muZimbabwe gore rino budget redu rakanga rangwa rine mari inoda kusvika 40% ichiiswa kueducation, iri pasi zvakanyanya kana tichitarisa mari inenge ichitariswa nedaka declaration nezvinotarwa nemutemo kuti zvinge zviitwa nehurumende kuti vana vese vawane dzidzo. Tisave nevasikana vanoenda maearly childhood marriages vakawanda, tisave nevana vanotanga kuita madrugs zvakanyanya vatadza kuwana dzidzo, save nembavha nemhondi dzakawanda dzinogadzirwa nenyaya yekushaikwa kwedzidzo.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe.
Matambudziko avarairidzi chigadza pasi mimba yomusikana. Chikurukuru ndechekuti varairidzi vabereki vanotambira mari shoma shoma zvinopawo kuti vatadze kuendesa vana vavo kuchikoro. Saka pazuva rakadai varairidzi vanenge vachichemawo kuti hurumende ngadzione kuti vana vese vaenda kuchikoro including vana vavarairidzi. Ende imwe weyo kuona kukurudzirawo kuti vana vaenda kuchikoro kucreate maopportunities emabasa munyika nokuonawo kuti varairidzi vapiwa mari inokwana. Asiwo tinenge tichikurudzira zvikuru kwazvo kuti hurumende itore responsibility yayo yokuona kuti vana vanoenda kuzvikoro pachena, izvo zvisingazopi kuti vana vavarombo vasare kudzimba.
Munyori wezvemutemo mune rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZinasu, vaBoris Muguti, vanoti sevadzidzi vanokoshesa zuva ranhasi asi dzidzo yave mamvemve munyika.
Tinobatana nevadzidzi vepasi rose tinobatana nevadzidzisi vepasi rose kupemberera zuva iri nekuti izuva rakatikoshera, zuva rekupemberera kukosha kwedzidzo, nekuti kuti pave nachiremba dhokota anenge abva nemudzidzo anofanira kutanga adzidza, kuti pave negweta loya rinenge rabva imomo mudzidzo, kuti pave nevanobhururutsa ndege mapilots vanobva zvekare kune dzidzo maproducts education. Asi vana veZimbabwe hatikanganwi kuti zuva iri izuva rasvika tine misodzi pamatama sevadzidzo vemuZimbabwe, izuva rasvika dzidzo yedu yemuZimbabwe iri mamvemve yakasunama isina kumira zvakanaka. Nokudaro tinoti tibatane pamwe chete vadzidzi nevanodzidzisa, nekuti panguva ino hatisi kurwadziwa chete tirisu vadzidzi, nyangwe vari kudzidzisa vari kurwadziwa, nekuti mari dzavari kupuwa imari dzisingakwani chinhu. Vari kuwanikwa vachinonhonga svosvede muromo, asi varivo vanhu vanoita kuti dzidzo yende mberi. Isu vadzidzi vacho zvekare condition yedzidzo yedu haina kumira zvakanaka.
Mashoko avo kunyika dzepasi rino, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira kuti pave nemitemo inopa munhu wese, murombo kana mupfumi, mukana wekuwana dzidzo. Gore rino zuva iri rinonzi rakanangana nekuratidza rutsigiro kumadzimai ekuAfghanistan ari kurambidzwa kuenda kuchikoro nehurumende yechiTaliban. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vakawanda muhurumende yeUkraine vazivisa kuti vasiya basa nhasi. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVyacheslav Shapovalov ndemumwe asiya basa. Vamwe vakuru ava vari kupomerwa mhosva dzekuita zveuori. Zvichakadaro, nyika dzemugungano reNATO dzichiri kutaurirana neGermany kuti itumire motokari dzehondo kuUkraine kuti ikwanise kurwisa Russia. Germany yati ichadzivisa munguva pfupi inotevera nezvedanho raichatora. America yabatana neEU neBritain kutemera Iran zvirango zvichitevera kuchikora kwainonzi iri kuita kodzero dzevanhu vari kuratidzira mushure mekufa kwemumwe mudzimai wechidiki Mahsa Amini ari mumaoko emapurisa. Mahsa ainge asungwa achinzi ainge asina kusunga dhuku remumusoro zvakanaka. Vatemerwa zvirango vanhu gumi kusanganisira makurukota ehurumende nevakuru vemauto kunyanya kubazi reRevolutionary Guard Corps. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rakaziviswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rekuti rakakwanisa kunge richibhadhara zvikwerete zvaro kumakambani akabudirira kutenga mari yekunze pamusika wemari yekunze webhanga iri, asi rakakundikana kuapa mari dzavo nenguva yakatarwa. Rakanaka chose sezvo richiunza chivimbo mune zveupfumi pamwe nekuwanisa makambani mari dzekuti awedzere zvigadzirwa. Bhanga guru iri rinoti rakakwanisa kuita izvi nekuda kwekuwedzera kweuwandu hwemari yekunze iri kupinda munyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti iri idanho rakanaka chose rakatorwa neRBZ sezvo riri rimwe rematanho ari kutorwa nebhanga guru muurongwa hwaro hwekuedza kuwandudza upfumi hwenyika.
I think zvakaitwa nebhanga reReserve Bank zvekuclear backlog yeforeign currency auction malotments idanho rakakosha, zvinonza confidence pamisika yemari, zvinonza kakugadzikana, uye zvinobatsirawo vemabhizinesi kuti vakwanisa kuramba vachiita mabasa avo. Saka izvozvo zvakakosha. Of course patine zvimwe zvinofanonge zvichigadziriswa, takatarisa nyaya yeforeign exchange management.
Asi vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti zvakanaka kuti RBZ yakakwanisa kubhadhara zvikwerete zvayo, asi havaoni izvi zvichozounza chivimbo munyaya dzeupfumi hwenyika.
Kuti vanhu vanga vakatenga mari dzokunze vabhadharwa chinhu chakakosha uye chinhu chinoda kutendwa, asi hachisi icho chinounza chivimbo. tichaunza chivimbo. Chivimbiso chavaita chekuti kubva iko zvino mabidzi ese achaitwa anobhadharwa mukati me 14 days. Tikakwanisa kuita izvozvo ndozvichaita kuti chivimbo chiuye kuekonomi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere vanotiwo chinofanirwa kuratidza kuti munyika mave nemari yekunze sezviri kuziviswa neRBZ izvi kuwanikwa kwemishonga muzvipatara vachiti izvi ndizvo zvinofanirwa kutungamidzwa mberi nehurumende.
Kana vachitaura kuti tava nemari munyika, chekutanga chatinenge tichida kuona tinenge takatarisira kuti zvipatara zvasumudzirwa here, kuti mishonga yakaita separacetamol yakuwanika here. Tinenge takatarisira kuti izvi ndozvinofanira kuva zvinhu zvinofanira kuenda pamberi pezvinhu zvose munyika, nekuti munhu wese nepamwe achazodawo kuenda kuchipatara. Asi tinonzwa zvichinzi madrugs akaita separacetamol chaiyo haasi kuwanika. So ndo chekutanga chinofanira kugadziriswa nehurumende kana zvichinzi mari yawanika. So kuti zvinhu zvingagadzirisika, handinoona sekuti uku kutaura kwekuda kwekubata vanhu kumeso.
Ukuwo munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamuyarira vanotiwo izvi zvinhu zvagara zvichiitwa nebhanga guru asi zvisina chiyamuro kuvashandi.
Because va clear backlog vaakutaura kuti henesi tokwanisa kunge tichipa within 14 days tenge tichikupa mari yaunoda in USD. Asi muchaona kuti mushandi achaenda for 2, 3, 4, 5, 6 months asati apiwa mari. Achinzi hatisati tawana mari naivo vana muzvina bhizimisi, zvinhu zvedu hatisati zvanyatsoendeka. Painozowanikwa anenge achipiwa ari maZW nemabond coins kana kuti mabond notes. Saka hazvina chazviri kubatsira kunyika yedu yeZimbabwe.
Saka chii chinofanirwa kuitwa nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe nehurumende kugadzirisa matambudziko ari kubata makambani nevashandi? Vashamuyarira vanoti
changadai chatoitwa ndechekutoti Reserve Bank of Zimbabwe ngaichisiyana nezvekuramba ichitarira vana muzvina bhizimisi mari kuti tokupai mari yakati munguva dzakati. Mari ngadzingowanikwa muekonomi, mari ngadziwanikwe mumabiroad change. Vana muzvina bhizimisi, vana muzvina kambani ngavaende vachinowana mari idzi mumabiroad change.
RBZ yakazivisawo kuti ichatevedzera mitemo inobata mafambisirwo emari dzekunze kana kuti foreign exchange auction rules, iyo inosungira kuti vanenge vabudirira kutenga mari pamusika wemari yekunze wavaniswe mari dzavo mukati memazuva 14. Bhanga guru rinoti izvi zvichabatsira kuti mutengo wedhora rekunze urambe wakagadzikana, izvo zvinozoitawo kuti upfumi hwenyika hugadzikane. Asi nyanzvi dzeupfumi dzakawanda dzinoti dzinotenda maruva dzadya chakata. Chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nasi, mutungamiri Nkomo Studio 7 ari kutarisa matambudziko osangana nevechidiki nenyaya yekushandisa zvinodhaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoshora kwavanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo nehurumende, idzo dzavanoti dziri kusungwa dzisina mhosva. Hurumende inokanzura marezinesi emamwe masangano akazvimirira, asi mubatanidzwa unomirira mamwe masangano akazvimirira weNanko uchiti hapana nhengo yavo yati yarasikirwa nerezinesi. Nyanzvi mune zveupfumi dzinopa maonero akasiyana pamusoro pemashoko ebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ekuti rakakwanisa kubhadhara zvikwerete kumakambani akabudirira kutenga mari pamusika wemari yekunze kubva kubhanga iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@huaweinews.com. Muno kwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.huaweishona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.